Hey Taita olazimpapo omuhle ndinomgamtshela emshongo wethu uhlelo The Connection lilami u Mike Hove. Welcome Zimbabwe omuhle. And today is Tuesday the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name Zimbabwe omuhle, is Mike Hove. Once again, Zimbabwe omuhle, welcome. Mune chirongwa chedu, uhlelo The Connection, lilami u Mike Hove. Chirongwa chedu, cheve chidiki, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. I'm sure now the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds, and the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up, as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. +12026192077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's +12024650318. And, of course, if you're looking to call us in live on air, it's +12026192077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, internet, we're broadcasting live on our three web pages, those being www.voazimbabwe.com, www.voashana.com, and of course www.voandevele.com. Now for those that love Facebook, Zikwananjalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we'll be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Hey ta, hola, ndeipiko, hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12024650318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BIGMYKE 3.
Now, DJ Skyver, tonight, imali yeqolo. DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Vulawayo Arts Awards. So, limvotele bafethu, limvotele mthakazo omuhle. Musa kanganwe, nasi pachirongwa chukubata nyaya yemamiro akaita zvinhu munyika. At Big Mike 3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Omuhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
Trophies, but right now my charge on my gates is under for at least eight hours. Yeah, under 8 hours, so it affects. I don't know. Just don't finish the books. Agenda. Just get to see now. Check on your mother. We need to go next. I've got more. I'm going to get zero. But I plan to be chance. Chance to see more. See if I can stay. But as we know, my gates is second. So I'm going to go now. Because it's space. I'm going to make a chance. Chance. I'm not staying. Those people come. My one chance. And you want to is come here in Jerkin, Samson Garanaman. Was in time, Magazan with a Sakotensio, Manama Session, Tumsa Varom, Manama Session, Mira Utsagazi, Diesel, Utisim, my generator. Don't myself fund. Was a lot of diesel, my generator, as funded. Most of them were one is right now, but no drug is a diesel. Thousands later, so Muruman is a man. Obama six, Obama is over there, one with a bus. That's not that I found.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight, and it's difficult, and it's not good for my health. Look at my eyes using the candle. Candlelight isn't that bright. Now I can take the aid of my phone to assist me in marking this work. Look at this. It's quite difficult for me. And I'm worried. I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just vanished in thin air. So I think if they embarked on this project, would be somewhere.
Zimbabwe moshe liyazibonela nje murikuzvionera mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi aringoenda 10-12 hours. Vanhu havana magetsi, murikuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema, hanzi aiwa nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vangu waru chema chema wati wada itisa kutenga ma generator. Asi murugunzo wawo zvekare nasi kuti fuel went up Zimbabwe mushe. So kuti chichi chaitika atisi kuziva. Takatarisira kuti ma guest angu nasi achapinda muchirongwa vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe mushe. Kwoto siloku sikudhava nyune tichiri panyaya imwe chete. VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground, and he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barbershop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power, or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tayishandisa mazwa kana kuti midzi yakapfura pasiri. Nye kuti ma yaimbowanika. Fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar system.
Sauningo to one of the Maria would have said, Yakin, Sakatakata, generator says, oh, few units that it substitutes a solar system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25 megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. The businesses were speaking for themselves. Utabalolu, lwama yusa, kalali nganye, selu shupa abantu, aposo ma bizmus, ma businessmen, wadu kuchemans, ma yusa nesapa. Asi, helping me tackle this issue tonight is my first guest, Umnumzana, John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa wanorima wanorima zukuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamchenje, mapina mchurongo zuru farme rumkom.
Ya, mwishye, ziri te.
Aiwa, tukfara, tunum kamchire mchurongo.
Aiwa, niso chapinde.
Nyayeru mgango murku inzwa, vanu, varugu chema pa ground. Ndimi kamunu yuta zema business. Anzi, wangwaru tichinja ora ichi, imunoti.
Sama onira tinoita sereshi nika titika varuma business. Tinoona kuti chuna china kuora enda atifungu tichinja ora. Nekuti mkatarisa mamira kaita ekonomi edu izwezu as we speak. President varuda uzama uti ekonomi edu ibude from the informal to formal sector. Tangata jaira situation yeku ita zuni zwedu zuri informal. But we are trying kuti zive formal. Then mukatasa pana nyama austerity measures yeku iswa na Minister of Finance. Yeku zama kukata ma cost to survive within our means. Iyo yeku ruwaza pangwa ene ya chiri. But mufaro uri kumberi. Aritungi lei timbo pusha ambichana. So, no. Because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are trying to my youth edu never move to be given to see kuti zvinhu zviri kumboitika now. Because patiri so far, tamufana nemunhu ari mulabor, ari kupusha kuti mwana abude. Tikangotsungirira 2-3 months zvinhu zvinochinja, zvira zvakanaka. Kana tingopai mukana dispensation iripo, imbopusha ichienda mberi.
aswa mchenje mnozo ti 2-3 months sei kwa wanu vane makore akawanda wachichema chema wachita ai wazuna zuna kumira zvakanaka vamunanga kwa wakatora matomu 2017 late 2017 na nasi vanhu vari kuti instead things seem to be getting worse nasi fuel yakwira mungati vanhu vanofana ngo for how long muchiti vanhu vachingavashinge
ya muna zvinofana kuitwa kaita ndisema yuta ndidira tinofana kushanda andidika nyika ino kuti imire zvakanaka inoda mayuti ane shungu nekuishandira the people or young people with the passion to work mukona patinenge tita zvekurima paya tinoziva kuti Zimbabwe is agro based economy andidika saka kuti tikwanise kusumudza economy yedu tofana kusimbarara zvakanaka kunyaya dzekurima nhasi chaenda nine meeting na minister of agriculture ndichivaonesa machallenges atiri kusangana nawo sevana vadiki mune zvekurima andidika some of my young people they are crying about near the land and here when I talk in capital I'm talking about sound financial support kote support yekuti ndapuwa 5000 haina zvinondibatsira we need a sound financial support yekuti when they are saying we've supported these young farmers they are prepared to produce and here so all those issues zvinozoti vanonga singadzivi or atikwanisi kuti after meeting to publicize kana pa Facebook kana pa TV zvinozvive zvichibikwa zviri underground zvazoumbika zvakanaka mapackage yacho yavepo yekuti vana vadiki vari mune zvekurima vavaniso nehurumende zvoparurwa pachena ndosaka ndichiti ngatimboramba takatsungirira tione tisapote vamunangagwa ne vision yavanayo yekuti nyika yedu ienderere mberi imukaona kumasure ikonomi yedu yanga ichidzikira pasi ichidodonha kuwira pasi but iri kutraya kusumudziwa kuti iende mberi chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda we need to be prepared to work for our country as my youth my advice atisiyei zvekuita macry babies we can't continue as vana vadiki kuita mapress statements tichikira nyaya yamaprize but we need to take action on the ground we need to produce andidika hatigoni kuchemera kuti bvwa kwira iyo minda iripo vana vachidini ngavaende tinorima the command agriculture is there for us my young people let's take part let's participate let's produce for the country iwane zvino even same nekuma mines let's talk to the minister we mining tiwane maclaims yekumaina sevana vadiki
foni
karenzi
uye munyika vamchenje vachiri kunze hazviti batiri haiwa takunzwa zvakanaka for 1 second ditore guest wangu HPD and then chadzoka kwa murandis
okay that's fine
all right muri kumunzwa vamchenje hanzu vechidiki haiwa shingai mushande munoti nyorai ma comments mutudze maondro enyu pa page redu re VOA shona njalo sikona ku VOA ndevele palani imibono yenu motabulu kone kudweni kodwa joining me as my second guest is an economist he's going to break it down earlier on ngike ngasho ngathi sile ngwethi sizabuya kuhlelo that are going to break down what exactly is going on njalo ama repercussions of all these things that are happening elizweni so joining me ecingweni from Zimbabwe ngumnumzana uMasimba Kuchera va Kuchera makadi henyu mkomo
ndinofara that's a small correction in and this economist re economic analyst
alright economic analyst alright
sinoza siyana manje izvadite zvemanhamba
munoita zvokutsanangura economy mafambiro economy handisi
tinoona kuti manhamba acho ari kutaurwa navamuchenje ari kufamba sei
right matodzwa zvataurwa navamuchenje hanzi chinje kutanga ichi hanzi vamwe vari kuchema vari kuti zvinhu zviri kungoita west every other week tiri kunzwa something is either gone up or something is lost vamuchenje vari kuti aiwa this is just the starting as something gets better imungati nazvo izvozvo ndimi munonyatsohwisisa mafambiro eeconomy
yeah unoona I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, ndezvekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka as it stands. That's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises, but on a daily basis, things are getting worse. Situation yaitikana asi yekuti kukwira kwaita fuel kunoreva kuti vanhu vatovane less 46% pamari dzavo dzavanga vanazo. So zvazvinoreva ndezvekuti inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvino zvinzwa munokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yamaishandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yapitire nhasi inini kwandinogara padhuze kwangu chitaurwa $2.50. So vanogara vanechekure they're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina
kuwedzeraenge
vari kuti no ngatiite tiproduce. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially for vechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite sekufanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishiyo yekuenda kutauni kwavanowana intaneti yakakwira handinoni. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi vechidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeza umnumzana womuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola i-land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo somnotho silokhu sigugudeka? Abantu ngempela have to live somehow.
Right, okuqala okumele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo kungaba kuyini, kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Okuqala yi-corruption, inkohlakalo sibilo eyokuthi into izimali kanilani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacaciyo. Ungakhangela kuneendaba zezinara, kuneendaba ze-GNP, ama-parasitals amaningi kulenkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipco isibuyele emgwaqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipco ibikhona, abadala bethu bekhula izipco ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipco eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo? Sesikulungisile yini ukuze leyi zipco eyikhibuyileyo njalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi kumele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana eqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe singaba nembono ejeneyo kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usiyi-opposition usiyimalecatha usingumuntu unike amabizo abaneneke, akumelanga kwenze njalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi nxa sikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le euthi ngishiwe into le eyokupheka isinkwa, uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokhu ibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi
umasimpingo
athi uhulumende uzaba nenkampani ezapheka isinko uhulumende uzaba nenkampani ezathengisa uhulumende uzaba nenkampani ezalungisa inwele.
Masimbo, wathi ngikubamba umlomo kancane just for 2 seconds. Hold on to that point. Ngiyeza kuwe manje, wathi ngithatha umlaleli and then I'll come back to you, angithi? Right, ngiyeza ukuthi ngilomlaleli ecingweni, liyamuzwa nangumnumzana uMasimba Khushera, yena he's an economic commentator, uyasho, uyachasisa umbono wakhe ngo-double connectedwini. Lina lethini, bhalani imilayezelo, ngiyabona ngempela ukuthi abantu bayangena ngobuningi babo. Ngiyabonga kakhulu, sheyani uhlelo, singene ngobuningi bethu. Asindukuzwa ndinemthereri, I have a caller, ngilomlaleli ecingweni, caller, caller, mthereri, usungenele kuhlelo, Mapinda Mchirongwa, zwiri kufambe.
Hello sir.
Yes, yes, chief, how are you?
Fine, what about you?
I am happy, happy if you are happy.
Hayi wathi nongo tirongwa ngeni momu mutimbopao mazana wathi nenge tinawo mukufunga kwedu nokumukuita.
Mm. Chirongwa ndechenyu baba pindai pindai tinzwe kuti maonerenyu.
Maonera atiri kuita ndekuti munona kana munhu uchimanya nomakarimwa it's very difficult kuti ungaita speed yakaperera kumanya kwako kwese.
Mm.
Ndozvakuita hurumende yedu parizvino.
Ndiendawo muchidaro vagumbo.
Vari kuregera vanhu vachiita zvavanoda ivo varipo.
Mm.
Nokuti ndo basa ravo rokuita everything is stable.
Mm.
Nokuti vapa first of all vakatanga kubvisa mavendors nana kutendeni mugwagwa. Ndinoona kuti zvinhu zvese zvingafamba zvakanaka.
Mm.
Nokuti ndo vanhu vari kukwidza nokudzika ikonomi yedu muzimbabwe zvinofanana kana hove chaijaa ichifamba pana mhane mhepo yakawandisa pamazaizai. Aiaiaaperera. Saka hurumende edu ipapo ngaizame kuti igadzirise zvinhu because kuno kumarural areas kwatiri kunoko tari dzamiro vakuru.
Saka mambo wana wera mukana wokwira mabhazi ndikunzwa kuti mabhazi ezupo atanga manje kushanda.
Mabhazi ezupo kokuno kwaita kuti zupo kwachiti vakuyiwa mumadhorobheni
kumarizini. Ndokumbira kuti mudzokerere zvamataura nekuti hamusi kuhwika foni yenyu inenge iringo breaka.
Ya ndiri kuti inini kuno kumarura kwatiri hakuna mabhazi ezvupuko. Zvupuko inowanikwa mumataoni plus vakati haya mamakambani aya ane mabhazi akawanda wanda fanika vana kura kurewa.
Mm.
Saka iyo zvupuko pachayo yakatoparara pasina zviripo pacho.
Mm-hmm.
Nokuti tisisu vanhu vacho tinenge tichizama kuti tigadzirirwe zvinhu munoziva kuti hosi yachipanga vakazoti vana kwati kwati.
Mm.
Nokuti kana chodo hurumende ikabatsirana papapa tinopinda tichitora kuno kumareserva kwedu makliniki ese nezvikoro zvakanga zvava nemaenja masora iwawo ati hakuna kana one chiripo chiri kufanishena.
Mm.
Saka zvese zvive zvandione kuti pane chinobuda.
Totobvunza imi.
Hapana chinobuda except kuti kana topinda pa full swing controlling ndokuti zvinhu zvifambe.
Mm.
Ko chaari kukwidzira mafuta chii?
Aiwa takunzwa zvakanaka vagumbo, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Vakuru zvakati oma izvi
ndizvo izvozvo, hamusi mega muri kuchema.
Nokuti kana choro ini ndiwakamaraka mudhudhu chaku chako handichakwanisi kuzazvitengera mudhudhu ndiri parizvino.
Mm.
Saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro?
Aiwa tichatobvunza vakuru. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Kana ngavatoita right off that bond rave namaRTGS right completing off one man ndokuti vanasipateleni nana kudima tiri dhiye vabve mumugwagwa.
Mm. Aiwa siuzwile baba Gumbo. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Pane vamwe vaoteerero vakatomira kupinda parunhare, tinotenda zvikuru handisi. Right, liyamuzwa nangu babo ugumbu yakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa ukuthi if you sibiza imali enengi. Ngenani kuhlelo umzwakazo omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu tributepenyula ndambo tsawuro likatsanangura kati tributepenyula pane mapage edu matathu VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7 hanzi pane makomments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda neuwandu henyu. And ED is failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual. However, he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki. Hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo. Aiwa, vanhu vakawanda vari kutochema chema, vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo tinotenda zvikuru. Asambane kukasi letu ele VOA Ndebele. Right, kulo Sydney uti sizwa ezindala machono. Sizwa, Sydney unjani mnumzana. Nangu maluleki ukona uti unjani, nangu ya pindu uti John don't lie to us youths. Ai, agavumi. Nangu pela ndaba uti unjani mfoka wobe. Ai, ngapila wenu unjani. Nangu poas jaya kuru ya kuluma. Loko kushiwa mnumzana umchenje uti klinani, let's hope uti izinto zizalunga. Kodwa let's go back to Vamchenje tinzo maundravo pamusoro pezvabuda thus far. Vamchenje mchiripo parunare.
Ya ndiripo.
Right, manzwa zviri kutaurwa nemunhu wese ari kupinda muchirongwa vamambobata nyaya yeland zvikanzi nava kuchera hongu chinjakanaka asi not all youths have access to it mungati.
Yeah. Muna takatasa panyaya dzeland handitika. Pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth. Pane mayuta akawanda pakatorwa land nava kuri vedu vakange vasina access kwairi handitika. But pa land iripo tirikuda kuti paitigadzira anonzi ma partnerships handitika nevane land kudhara because land yedu hapana pairi kuchatamuka iri kuramba yakangodaro. So tirikuda kuti pane mayuta ari in passion nenyaya dzefarming. Ndobana mboti ndamboita meeting nhasi neve Ministry of Agriculture achimbonesana navo. Then tinoda kuencourage ma youth aite ma small scale farming. Mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuda na Japan havana land yakakura but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo. Ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa but tisina capacity yekuproducer. Tina wabereki vedu vane minda yavanayo ma 5 6 hectares haripo. Let's utilize mukaita vane internet simbo google muna nonzi aninyaga wokukinya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achita ma watermelons on a 3 hectare plot which means kana une apa ifamu mbereki wapi. I have another youth from Masvingo who's doing a got on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth have a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because when they're talking about the pursue issue ownership of land, it's issue is really very sensitive. And it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parunare nditore mutereri nyezo kuti silo munyo mulaleli okonekwengweni kola kola mutereri tinokamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki mapinda mapinda ndiani ari parunare.
Ndinguma Mike.
Zviri kufamba.
Zviri nani chaizvo.
Ndiani ari parunare?
Ndinonzi Mike kuchitungwiza.
Sadzita zviri kufamba.
Zviri nani shamwari chaomerwa.
Hanziko.
Muchenje yavo iyo yavari kutaura iyo ndoona sekuti inonzi dead dreaming chaizvo.
Inda.
Ikonomi iri muZimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvozvo zvisina nebasa rezvinhu. Ikonomi is dying off every minute. Everything is deteriorating. So how do you talk of a war day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downwards. We have never moved upwards.
Mkoma Mike Manzo ere zvambotaurwa una vamuchenje hanzi aiwa these are my symptoms ezvinhu hanzi mukango shinga brave through it hanzi ramangwana zvichanaka amubvumira munoti ine maondrawo
hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo rambai makashinga yavo yendo yautoura vanhu vese vakutopera kuita varombo everyone is becoming poorer and poorer except for a handful of people vari corrupt. No, there is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally, and it will never rise again.
I want to tell you, Kuru Tazita.
There are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point to the economy in Zimbabwe? It is revised. See, What improvement have they made so far since they took over?
I want to listen to Skuru. Mkoma Mike. Ndruguti pane wangu wa tereri, saka toku pai 30 seconds, kuti mupedze point yenyu.
Ndruguti wana wawari kunye, but they are instilling hope in people which will never come by. There is no hope in Zimbabwe so far. And here are how many farmers are able to farm Mamindom? If you ever see a guy who sponsored them, 5,000 is a lot of money if it was going to be given to people who have a stable economy. But yes, this stock of 5,000, can 20,000 what to buy out of that much?
Aiwa takunzwa zvakanaka. Thank you so much Mkoma Mike nokupinda muchirongwa mudzoke next week and this.
Okay, wonderful.
Masparka sando dzenyu lamuzwa nangu munomzana u Mike silebizwe rifanayo kuti hayi angkholu lokho kushiwo ngumchange kuti hayi isimo somnotho siloku sigugudeka. Lilalithini ngodabula khona ekudwini sibona abantu ukuthi bathini emakhasinethi amathathu. Nangu Vusi Mpofu uthi ngikhona uthi Bra Mike how you doing? I'm good. Ekhaya kunzima kakhulu. Too much corruption kuhulumende. Ngibingelele umlaleli we Studio 7 elupane uthi ubaba uJokonia Mpofu ngiyabonga. Uyamnuzwa mnumzana Mpofu nangu Vusi uthi ngiyakubingelela. Usikhumbuzo umlalazi uyakhuluma na isikalanga mina ngisikhona isikalanga kodwa wothi ngizame uthi mawatini bakalanga ku bolilima. I'm guessing uthi how are you doing the abantu abazi amakalanga who are from bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile nansi udabula khona egudwini ndiyo ngiyathi nayo mgango nasi tiri kutarisa mamira akaita upfumi wenyika muZimbabwe tichitarisana nezviri kusangana newechidiki especially avo vari business and pachirongwa tinava John Muchenje who is a commercial farmer naye ari munhu wechidiki uyezve tinava Masimba Kuchera naye vano nyatso zeya nyaya dzezve mamiro eupfumi wenyika oti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera Kuchera usakone icingweni right. Abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forward? What could be the consequences of fuel going up?
Right. You see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in your fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami ngisetshotsholo ngifuna ukuthi ngiyihambise egwada kuzafunakala i-transport and transport is a part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling mills, cooking oil, even into everything, a soft drinks, and so on. Whereas we have seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what we should expect from a fuel, increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also forces obviously, yes, I would love rather than a tariff
increase
in the near future. So I'm not likely to also go up.
Mhm. Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi nikubambe kancane icingweni kuchera ngiza kuwe manje ngithi. Ndikuzondile mthereri khola khola mthereri mapinda mchirongwa nasifoni yangu iri kufaya. Okhona icingweni yaripo padrunari ndiani?
Yizowewo.
Mkoma Joel zviri kufamba.
Hadi kufamba makadiwe ikoko.
Aiwa, motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwacho kuZimbabwe? Andiri Zimbabwe inyika huru kana
kugokwe.
Yeah, kugokwe. Nasi mitengo yefuel, price yefuel yakwira kugokwe izvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Kana zvinhu zvese zvakwira, hapana chekutengeka zvachose.
Hanzi iko.
Ndaiti hangu vamuchenje vachitaurawo, kana iwo zvichivafambira hwavo ka. Vari right, but Zimbabwe yakakura, vanhu vakawanda vari kutambura, vari kuchema-chema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sei zvamataura muchiti zvinhu zviri kuvafambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kukufambirawo iwe semuwechidiki mungati?
Hazvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda, ini hatira kuwana munda. Wokurima plus hatisi tese tinowana zvokurimisa. Hurumende inokopo avo neavo vamwe vazhinji vasina. Saka sitoro imwe chete zvara inoruma munhu wese. Manje zvakaoma ziri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti tinoda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonero enyu todi?
Tofa wangu samusuru pamwechi tichionesana. Ivo dei vangohwira kuti kune vamwe vanoshanda, vamwe vasingashandi. Tine harahwa, tine zvirema, tine chembere, tine nherera
zviri
kupinda mushopu imwe chete. Saka vanhu ivavo vese vanorarama sei?
Aiwa mukoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Zvakanaka.
Mudzoke next week handisi.
Thank you.
Nangu mnumzana ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle, ngenani phela kuhlelo, ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Regai ndiende kuna vamuchenje. Vamuchenje muripo parunari rapo? Vamuchenje?
Ya, ndiripo, hello.
Right. Nyaya iri yefuel inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anoita basa rekurima, manzwa vakuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa, usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semunhu anoita basa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
Zvazvinoita ndeizvo handitika. Ndafarira kuti pane umwe ambotaura the economic analyst handitika achitaura nenyaya the effects of increase in price of fuel. It correlates with other activities. But samaonero edu hazvifani kunyanyokwidza maprice. Yes, fuel inodetermina macost of production. But hazvifani kunyanya because hurumende yaisa statement yavati vezera vati ivo kubva nhasi kusvika musi wa 29 I think for about five days or so up to 26 handitika, which means it's just a temporary price yavaisa pamaziva ivo. Let's wait and see kuti inofambiswa sei. Though fuel ichaaffecta zvayo maprice emacommodities, but hazvifani kuve zvachinjisa maprice completely like 100%, because pane vamwe maincrease asiri justified yekuti munhu anokwidza fuel yakurema 46%, munhu anokwidza zvinhu zvake zvese ne 50-100%. So we need to look at the holistic approach. what are the factors of production that lead me to produce maize. It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect one to increase the price. Nema dubious percentages. One affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, I'm changing.
These people, we should have some ethics.
Batai parra ndukudzoka kwamuri mama panyaya iyo ma ethics ndukudzoka for chingobatai for 2 seconds ndukudzoka kwamuri and this.
Okay,
right, ngiyezwa kuti ngilomlaleli icingweni tine mutereri ari parra nare ndiani
awe muri right.
Eh, tiri right, ndiani ari parra nare apo?
Ndinozi Gabriel.
Nkoma Gabriel, zviri kufamba?
Ah, zviri kufamba.
Muri kufonera muri kupi ko?
Ini ndiri kuSouth Africa kuMpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiwa rinobuda zuva
chaiko. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi ne muso china apfura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar rakwira dollar iradona value rebond radona saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho yadona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare saka zvinoraa kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane maconsequences izvo izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira price yetransport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenji avo navamuchenji avo vamuchenji avo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga zvinozi vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega
inda
inyika yezanupiefu zvinozi vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nekuti fiuro yazokwira izvi zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iyeye akaenda kuchikoro handifungi ndikutoona kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana vanogoda kungoshanda nezvibhapira ngozi hapana kana hwana anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chinodzika
regai ndipe vamuchenje
vakura vamuna vava ngavandiudzewo kuti pavakamboona prize yakwidzwa ikasidzisiswa ndepapi kunze kwezukuko yavari kutoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa umu nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavhariro yakamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura neumomuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemavaita kuti vagondipindira because vakuru ava vanondirwadza serezi vanoita zvibago kunge kampani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichavapa mukana handisi mukoma
tiri musango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvirudzii.
Aiwa, kunzwai zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri apinda muchirongwa. Ndikunzwa kuti I have my other caller apinda muchirongwa. Ngubani wekonekita cingweni aripo parinare ndiani?
Ngoma Mike.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa. Tiripo makadi henyu? Vamatonhodze, zviri kufamba here?
Nhano, zviri nani chose.
Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze?
Kurasenzeki nofest.
Right, zviri kufamba here?
Zvino nharo zvinhu zvacho izvi nekuti panapa ndiri kuzva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura tikatatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yasandiyo nyaya yatofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Economy kufa kwaya kunozongoonekwa semasymptoms ivo zvinenge zviripo saka tikara pamasymptoms tichabva kurapa hosha chaiyo chaiyo inova politics hapana kwatinoenda zvatiri kuita zvakafanana halo
ndiri kunzwa endrai mberi
zvatiri kuita ine kwandakakurira kumusha taipandira shifa vakatoshandira shiri pasaita ishandisa taishandisa urimbo nemudzutu saka mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pane munhu akapa mudzutu yeumwe munhu ine urimbo achatishandira nayo asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panoshandirwa pacho pane zvikoto kuti kana shiri dzaida kumhara ubvati shiri dzega dzambururuka dzoenda saka pasitation yakadaro yekupedza gore kana makore mairi makamira achida kutandira achidzinga shiri saka zvinoita zviriko ndezvekuti awa uyo anoda kutandira neuyo ari kuti mudzutu ndeyake ngaatanga agara pasi otaurirana wogumirana wogona kuguwana kana svogona kuguwana wotanga kushanda wachienderera mberi ndopasitation papeace saka nyange mutumiriro nevamwe wake wakuita pasi rakanyanyisa rakanaka chose rokugona kuerekedza kuti wafungire nyika asi pagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatinogona kuenda senyika ere kwatagora kuga tigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivironga yaro hwedu hweikonomi tisunga tisunga mberi
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze
ndinotenda kuti gundezi racho ranyaita pfupi ukadhonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo ari kubuda kunze saka tandotonga tasvisira ii tangogona kutsvaga bhuranketi yakakura notinyaa kuita dhonza mudhonzero wei hapana kwatinogona kusvika ndinotenda
aiwa mudzoke next week handisi right regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri vamuchenje muchiripo parunarere
ya ndiripo
chipindurai kune vateereri vangu vachikanda mibvunzo kwamuri
ya ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni angaitaura nyaya dzepolitics ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuzimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika nobva nyaya dzavamenda kukoti nobva vanoonwa kuti ikoko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics so as mazimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics taakutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo but tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuita zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuurira kudhara takutaura nyaya dzekuvaka nyika
saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenjo nyika yacho yovakwa sei
vamunanga vakataura nyaya dzedialogue neunity huya tobatane pamwe chete but unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika inosekuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti zanupiefu yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muzimbabwe
vamuchenje
zvoita kunge zifi havagari muzimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanodadzira masanctions and also that the same people who voted for them.
Vamuchenje, regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handisi? Right, ndiri kunzwa kuti ndine muteereri. Kola muteereri, pasara 7 minutes muchirongwa, saka ndikukupa 1 minute. Mapinda muchirongwa, okonekti ngweni ndiani?
Mukanya.
Mukanya, zviri kufamba?
Zviri kufamba.
1 minute, taurai maonereni.
Munoona dambudziko ratinaro dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanoziva shoko ramwari kuna matiyo 15 pa14 yesu anoti bofu harigozotungamirira rimwe bofu kana mabofu akatungamirira anowira mugomba ose ari maviri ndoo zvakaita zvotagwara navamuchenja vana chavanoziva vanotaura zvinhu zvichiri pagiraundi zvamasanction zvezei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokumba zvouori havatauri vanotaura zvamasanction masanction ane basa remasanction uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosundira nyika yedu zvein zala zvino makambani ose anopedza kunzengo ndevakuru vari muhurumende hauna hakuna mamunhu ane chimwe chinhu ndevakuru vari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetro ndeavo zvese zvatiita zvese ivo zvevakagiredha makambani ese saka tikudza mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu
atenda nezvamaita
next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondo renyu zvakanaka handisi
ndingafara chaizvo
right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usako necengweni na
enkona
right umzulu umchenje setintudaba lwamaethics esisithi yebo ngempela kuyazwisi like you can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile iprice nge-100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover ama cost of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lukhona yena uyasho ukuthi njengosomabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. Mm. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government.
Mm-hmm.
But I want to deal with this issue of sanctions.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to loot parasitic house.
Mm.
Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact.
Mm-hmm.
But how can you explain to someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me they are sanctions? Yo, asma sanctions, I'm changing. Muka to bonye tira vat. Asma sanctions, umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona variru kwa kumachere. Doku tishuzezu tange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Munoesa yaba, ngaya ndeku kujere. Iko kondo kwa anofana kugara. Imenu wa mchenge, kana mori clean. Tosha nda tese wakanaka. But kana tini mbaza, paka chpende kwa ngati zirejere. Let the past be the past. Bygones be bygones. No, that will not wait.
Right. Kuchera isikhathi tu wothi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigcuba uhlelo ngiyabonga kakhulu lokungena kuhlelo angithi
no kulungile
right vamuchenje tokupai mkano wenyu chirongwa pasara 2 minutes saka ndokupai 1 minute kuti mupindire vakuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira
chekutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption corruption imhonzi yakashata ndaona vachikota nyaya dzakaita kuzinara minister vedu vetransport vakatopindira nyaya yacho ndakaona zvinzi vanhu veko vakasuspendwa ende tinoti vakabatwa kumakotsi ngavaende kujere pasi neuori pasi nekuba hatidi mbavha munyika yedu ndoti nyika yedu ibudirire then ndakananga nenyaya dzemayouth noti let's utilize mukana watinawo tina president medu vamunangagwa very listening president vakavhura dhoo ravo rekuti tikatine zvichemo sevana vadiki ngambi vekosi kwavo tinodiscussa navo vakavhura vanotibatsira let's also participate mumaprogram ehurumende anobuda like vana commander crouch as this programs are not partisan zvinhu zvevana vemayouth emuzimbabwe let's participate any program yabuda ehurumende handei tese irregardless of our party handi tinobenefita tisu mazimbabwens acho tisu vana vadiki pane chine simba rekuvaka nyika tinoti pamberi nekuvaka nyika yedu pamberi nekubudirira
vajohn muchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
ndinotenda maita basa
right livazwile bonke vavabaile bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo udaba lwecorruption phansi ngocorruption kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo phambili lokubambana phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo lini lithini isikhathi 2 Hai, mtwarazo mwushe, Zimbabwe mwushe, ndinotenda zvikuru, mapinda mchirongane huwandu enyu, manzwa kuva masimba kuchera, uyezve va John Muchenje. Ine hangu nguva yangu ndiyapera panapa, ngatisanganei nemusi wesvondo, apo panichange ndichikupakurirai dzimwe nyaya dzinoenderana nevechidiki, uyezve vhiki riri kuuya ndichange ndiripo pano pachirongwa chenu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.